Matanho ekurwisana nedenda reCOVID-19 anofanirwa kunge achisusukibidza ruzivo rwesainzi neevhidhensi. Takanyanyotarisa neyatinoti public health. Tiri kuona kuti matanho atorwa nehurumende ekuti chero munhu akavhakisinetwa nyangwe watorwa testi yeCOVID-19 kunyika kwako kwauri kubva, ukasvika muno muZimbabwe unenge uchitarirwa zvekare torwa imwe testi zvekare yeCOVID-19 unenge uchitarirwa kunge uchizoenda yavari kuti self quarantine.
Zvine dambudziko rei izvi semaonerenyu?
Tiri kuona kuti izvozvo zvinogona kukodzeresa mamwe matambudziko nekuda kwekuti wandu hwevanhu vanenge vachizodzoka tinozotadza senyika kuti mumwe nemumwe wemunhu iyeye anga achizopinda muquarantine. Chikuru chatiri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 ndingati incentive yatinenge tichipa kune vanhu ivavo. Saka zvinozodzosera zvekare mabasa ekurudzirwa atiri kupa nekuti vanhu vabayiwe, nekuti nyangwe munhu akabayiwa nyangwe atesta negative kuPCR zviri kunzi izvo kana wapinda muno unozenge uchingoenda zvekare kuself quarantine.
Ko, panyaya yemutemo wekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti curfew muri kuona sei?
Mabhazi tinoziva kuti mabhazi eZupco mashoba ari kuwadirwa, transport chaiyo inotori dambudziko. Saka nhau yecurfew dai hurumende vanga vagosiya payagairi. Tadzwa zvekare hurumende ichiti vemashopu vane zenge vachivhura kubva na7 AM mangwanani kusvika na7 PM manheru. Zvanga zvakanakawo kuti dai hurumende yanga yajekesawo kuti kana vari vemafamasi vaya vane zenge vachitevedzera here mutemo umwe chete iwowo.
Nechikonzero chei muchifunga kuti panofanira kuita mutsauko?
Nekuda kwekuti mwana anogona kuzongorwara chero nguva, toona mafamasi akavharwa, vanhu votadza kunotenga mishonga.